Yes, this is because the constituency for appointed their troops for Sangana. Neva, no, Vanokana, Sakatana, Sivana, Munazis, but redeploy somewhere. Vanengeva, Vario, Vatunga Miri, Vanengeva City Coordinator. Tukuno Sangana, to remind them of tripping the Pakati Pakati Nepakati, to end a papo, Van, Vanosko, Swami came back to Tukushanda Sea, Vanawa Bumiro, Puruza. Kana kuombera vanhu kana kuita noizi kana kutaura taura zvisina tsarukano. Saka tirikutanga nemakansela. Makansela vese makandidates vopiwa 5 minutes. Vari very strict nenyaya yetime. Kwedu kuna mai Masuku vari very strict naakatsande Comrade Katsande. Ukatongopfuura 5 minutes vatokuitira slogan kuti uchigara pasi. Ukawaste time uchingoitawo maslogan izvozvo ndounenge wapererwa. Tokuidza usika tasvika kuna kuma MP. Vanhu vakanyanya kutarisira kuma MP. Saka ma H member, prospiring member of parliament, ari kutaurawo nhaurwa dzake nezvazvinorongwa hwainawo neconstituency. Haubvumirwe kushoropodza mumwe aripo kana kutaura zvisina kunaka. Taura zvako zvawakanangana nazvo within 5 minutes.
Asi nguva iyi iri kunyatso kukwanira here?
Aiwa iri kutikwanira. Iri kutikwanira zvakanyatsonaka nokuti kana wakarongeka fanike sesu tanga tiri ma MP. Uri kutarisa kumashure uchiudza vanhu kuti pano pachiri ndakanyata brokure classroom. Ndakaita chakati. Vanhu vanenge vachikuziva. 5 minutes yakatokwana inini ndiri kuveta average 3 minutes.
Asiwo tirikunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo pane vamwe vanga vachichema-chema kuti kwakumuka zvakare nyaya yemhirizhonga vamwe vachiti kuri kuitwa zvewori. Nyaya idzodzo dzinogadziriswa sembato.
Vari kuita zvisiri pamutemo vachakwanisa kunge vari vanhu vachazodisqualifiwa.